Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misore na uzedu zanasi mufuro kukazi 18-2018. Mutungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa vano misa basa vakuru vemauto vana paine tarisiro yekuti vachapiwa mabasa ekumuzinda yeZimbabwe kunze kwenyika. Mutevedzeri wasachigaro webato reMDC Vatendai Biti vanowanikwa vaine mhosva yekuchikora chikamu chemutemo wesarudzo. Vanopiwa mukana wokubvisa faindi yemadhora mazana maviri kana kugara mujeri kwemazuva manomwe. Sangano revarairidzi vekumaruwa veAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rotsvaga rutsigiro rwemasignature makumi mashanu ezviuru kuti rikwanise kumanikidza hurumende kuongorora zvichemo zvevarairidzi. Sangano reEuropean Union rozeya nyaya yekuti rotemera zvirango here kana kuti kwete vamwe vakuru muhurumende yeZimbabwe. Muchirongwa cheLive Talk na 8pm nhasi tiri kutarisa nezvedanho remutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rekumisa vamwe vakuru vakuru vechiuto basa paine tarisiro yekuti vapiwe mabasa ekumirira Zimbabwe kumizinda yenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.